This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina zvita 17, 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ongororo yeAfrobarometer inoti vanhu vemuZimbabwe vari kushishikana zvikuru nekushayikwa kwemabasa, kudzikira kwezvinhu munyaya dzeutano pamwe nedzidzo.
Musangano wemasangano evanhukadzi unotanga Bulawayo uchizeya nhunha dzevanhukadzi munyaya dzezvemari nezvematongerwo enyika.
Chikwata chePeople First chinobatana nemapato anoda kuita mushandira pamwe kuburikidza nekuisa ruoko rwacho pagwaro remushandira pamwe.
Banga repasi rose reWorld Bank rinoti rinofara nechirongwa chehurumende yeZimbabwe chekunatsurudza nzira dzekutanga nadzo mabhizimisi munyika, kana kuti ease of doing business, uye richaramba richitsigira chirongwa ichi. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Mumiriri weWorld Bank muZimbabwe, amai Camille Nwama, vataura mashoko aya pamusangano wekuziya zvakabuda mumazuva zana. Zimbabwe yatanga chirongwa cheEase of Doing Business muHarare, uyo wange wakarongwa nemahofisi emutungamiriri wenyika.
I'm happy to announce that as we go forward in the next year, we will be continuing to support.
Ndinofara kukuzivisai kuti gore rinouya World Bank icharamba ichitsigira programu iyi pasi pechirongwa cheZimbabwe Reconstruction Fund, apo tinowana rubatsiro kubva kunyika dzakaita seDenmark, Norway, Sweden nedzimwewo. Ichi chirongwa chinotifadza zvakanyanya.
Amaino amavati zvinofadzawo chose kuti hurumende iri kushanda nevemakambani akazvimiririra mukugadzirisa mashandiro emabhizimisi munyika. Uyewo vati mumusangano wanhasi hurumende yabuda pachena kuti iri kuda kusandira mitemo nekugadzirisa zvimwe zvinoomesera vanenge vachida kutanga mabhizimisi munyika. Vatiwo chimwe chavafadza ndechekuti musangano wanhasi uyo wapindwa nevakuru vakuru vehurumende, makambani akazvimiririra pamwe nemasangano ari pasi peUnited Nations ndechekuti vanhu vabvumirana kuti mabhizimisi madiki akakosha pakusimudzira upfumi hwenyika. Mumwe vatevedzeri wemunyori mukuru mahofisi emutungamiriri wenyika nedare remakurukota vaChristian Kasande vati zvinofadza kuti vakwanisa kuita zvinhu zvizhinji zvavange vakaronga kuita mukati memazuva zana apfuura.
I would say on average show an acceptable performance.
Ndingati zvabuda nhasi zvinoratidza kuti takaita zvakanaka chose, zvikuru sei muzvikamu zvitatu, sezvo takakwanisa kuita zvizhinji zvatange takaronga.
Zvimwe zvabuda mumusangano wanhasi ndezvekuti pane mitemo 21 inosanganisira yemakambani, kana kuti Companies Act, inofanira kusandurwa kuti irerutsire vanoda kutanga mabhizimisi. Pari zvino zvinotora mwedzi mitatu kuti kambani ikwanise kutanga bhizimisi munyika, uye pane urongwa hwekuti kambani ikwanise kutanga bhizimisi mukati memwedzi mumwe chete. Zimbabwe yakakwira nezvinhano 13 kusvika panhamba 155 kubva panyika 189 pachikero cheWorld Bank cheEase of Doing Business kubvira payakatanga urongwa hwekusandura mitemo yekutanga nekukwezva mabhizimisi munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Sangano rinoita ongororo muAfrica reAfrobarometer rinoti vanhu vakawanda munyika dzemuAfrica vanoda kuti hurumende dzavo dzigadzirise mabasa, dzidzo nenyaya dzezveutano. Izvi zviri muongororo yabuditswa nesangano iri inonzi Where to Start Aligning Sustainable Development Goals with Citizen Priorities. Ongororo iyi yakaitwa munyika 32 kusanganisira Zimbabwe, uye pakabvunzwa vanhu vanodarika zviuru 47.
Afrobarometer inoti ongororo dzakadai dzinobatsira kuti hurumende dzizive pekuisa mari uye kuti dzinga zadzikise sei zviga zveUnited Nations zve 2030 Sustainable Development Goals. Vanhu vakawanda muZimbabwe vanoti vanoda kuti hurumende ikoshese nyaya dzemabasa kugadzirisa zvivakwa uye nyaya dzezveutano. Vakaita ongororo iyi muZimbabwe vaBoniface Dulani vaudza Studio 7 kuti vakatopinda munyika vachibvunza vanhu nezvemaonero avo. Vati zvakakosha kuti hurumende dzemuAfrica dzisangoti upfumi huri kugadzikana asi vanhu vasina chouviri chavari kuwana. Mukuzeya nyaya iyi nezvakakoshera ongororo yakadai, tabata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya.
Inenge yakakosha nekuti inokwanisa kubatsira hurumende kuti ione kuti mukuvandudza zveupfumi painenge ichiita nyaya dzebhajeti, painenge ichitsvaka mari, inonge ichifanakisa mari kupi, inenge ichifanira kugadzirisa zvipi. Saka inenge yakakosha nekuti inenge ichivapa gwaro rine umboo hwekuti vanhu munyika dzakaitwa surveys vanenge vachitarisira kuti hurumende yavo kana maprivate companies kana even kana vanobatsira vemaNGO vaya kuti vanhu vachifanira kufokasa kana kutarisa zvinhu zvipi zvinenge zvichidiwa nevanhu.
Tiri kuona kuti paongororo yakaitwa muZimbabwe vari kuti ivo chiri kunyanyodiwa kuti chigadziswe nevanhu inyaya yemabasa, kuchiuya nyaya yeutano, kwouya nyaya yedzidzo, kwouyawo nyaya yezvivakwa kana kuti yeinfrastructure. Zviri kukushamisa iwo here izvi nezvamuri kuonawo munyika umu?
Aiwa, pavari kutaura nyaya dzedzidzo, chinhu chikuru chavari kutaura inyaya yeikonomi. Ndiye vari kutaura. Vari kutaura kuti ikonomi haina kumira zvakanaka. Nokuti kana ikonomi isina kumira zvakanaka, nyaya dzemabasa dzinenge dzichinetsa. Kana ikonomi isina kumira zvakanaka, nyaya dzedzidzo dzinenge dzinetsa nekuti vana vanenge vachienda kana kumauniversities vanenge vasina magrants kana kuwana maloni chaivo kuti vakwerete vaende kundodzidza. Vanenge vari kumasekendari nekumaprimary vanhu vachinetsekawo kuti vaende kuzvikoro nokuti vabereki vavo vanenge vasina mabasa. Saka nyaya yemabasa yeemployment inotaurwa inyaya yezveupfumi. Nyaya yeinfrastructure yekuvaka migwagwa, marodzi nemamwe maservices anodiwa kuti vanhu vauye kuzoita investment munyika inyaya zveikonomi. Nyaya huru yavari kutaura ndeyekuti maeconomies omuAfrica mazhinji haasi kugrowa. Munyika mune musina maforeign direct investment. Maforeign direct investment anoita kuti macompanies avhure mabasa apinde, kana even domestic investment yekuti vanhu vano vari munyika vano vasingakwanisi kuinvesta mari dzavo kuti vakwanise kuopena manew industry nokuita zvimwe zvinhu zvinoita kuti mari ibude. Saka inyaya iri kutaurwa pa inyaya yeeconomic yesituation yemuAfrica, kunyanyanya muno meri muZimbabwe, inongoonekwa nomunhu wese kuti ikonomi yedu haina kana gwara, haina kana kwayakananga.
Mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vari parunare muHarare. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Musangano wekuzeya nhunha dzevanhukadzi munyaya dzemari nezvematongerwo enyika watanga nhasi muBulawayo. Madzimai anodarika zana abva kumatunhu ose emunyika ari kupinda mumusangano wemazuva maviri uyu. Masangano emadzimai ari mumusangano uyu anosanganisira riri kukokera musangano uyu reWomen's Institute, Women's Coalition of Zimbabwe, Women in Politics Support Unit, Women Institute for Leadership Development, Southern Western Region Gender Network nemamwe. Amai Sakile Sifelani Ngoma vesangano reWomen in Politics Support Unit vanoti zvizhinji zvichange zvichizeyiwa pamusangano uyu zvichabatsira madzimai mune remangwana. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navo kuti tinzwe nezvemusangano uyu.
Conference iri kuitwa kuBruwayo iri kuitwa pakati pedu peWitfu, Women's Coalition of Zimbabwe, Women in Leadership Development Wild Trust yekuBruwayo, neSouth Western Region Gender Network is based also kuBruwayo. Takabatanidzwa neZimbabwe Institute tichisangana kuti tiite hurukuro, tichipeta gore kutipa hurukuro nekuti titaure kuti tiongorore kuti madzimai, mari nepolitics zviri kufamba sei. Tichitarisa zvinhu zvitenge tichitarisa kuti izvo where is the money? Mari kupi. Madimai ezimbabwe, ale nemakore, vachitsanzira, vamwe vachienda kuzvikoro, vamwe vachienda kumabasa, vamwe vachiita mabhizimusi. Asi tinoona kuti somehow, vanhukadzi vari kugara vachiwanikwa, vasipo chaipo panoitawo vamwe vavo. Saka tinoona kudai setinge tine mazuva maviri, atinenge tichitaunganidza madzimai ari kubva makona ese ezimbabwe, vanoita zvakawanda zvese zvingaitwa nemunhukadzi muno muzimbabwe pakushanda, kuti tione kuti chii chiri kuita kuti izvo vanhukadzi vasabude muurombo, uyezve chii chiri kuita kuti vanhukadzi vasabudirire. Imari here, mari yacho iri kuwanikwa kupi? Ndiani ari kuiwana mari iyi ende zvinhu zvese zvinofamba sei? Chii chinoita kuti tigone kutarisa vanhukadzi kuti zvatingadai tisiri vanhukadzi panyaya dzemari dzikande sei? Esi tinobva taona kuti kana tichiona nyaya yekuti politics chii? Politics kushara kuti tichiitika muno mumbande chii? Ndiyo politics kushara, decision making nechirungu. Saka tinoda kuona kuti izvo decision making iri kuita muzimbabwe, kushara kuri kuitika muzimbabwe kuri kutibvira here zviita zvevanhukadzi kana kuti kuri kutidzosera mashure?
Madzimai angade kuwanikwa achipi inda musangano wevanofanira kuita sei?
Takasangana kudai madzimai members eSouth Western Region Network iri based kuBruai, asi inoshanda kuna matevenere eSouth, matevenere North nekwose kwose kwamungaziva munana Bruai kwotira kumadhorobha chete. Vamwe vari kuunganidzwa nemusangano unonzi Women in Leadership Development Trust inonzi WILD. Vanoshanda kwese kwese nekumidland variko. Iso sowitsu tinoshanda maprovince 9 muno muzimbabwe. Saka nesuwo takokawo madzimai anomira kwese kwese kubva maprovince iwawo. Kunezve vanenge vachiuya vakabatanidzwa newomens coalition yemuzimbabwe, coalition yemuse madzimai vanenge vati vari machapters enyika akarepresenta machapter ese emaprovince ese muno muzimbabwe nevamwe vavo vanobva ikoko. Saka kunenge kune vakadzi vakati kana uchiona kuti iwahuu aiwa inogona kutipe hurukuro newe nekuti tinenge tiri patwitter tichishandisa hendle yedu yekuti # women and power kana kuti # woizimani.
Vanga vari hamai Sakile Svelani Ngoma vesangano reWomen in Politics Support Unit vanga vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muBulawayo.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Nengo dzevari kupikisa hurumende yemuLibya dzichizvitiwo dzihurumende pachadzo dzanyorerana chibvumirano cherunyararo zvisinei kuti pane kunyunyuta pamusoro peurongwa uhu. Nhumwa idzi dzasaina chibvumirano changa chichikokerwa neUnited Nations nhasi pamabiko aitirwa muMorocco. Chibvumirano ichi ndechekuedza kuunza kugadzikana muLibya zvichitevera kubviswa pachigaro kwakaitwa vaimbo vamutungamiri wenyika iyi vaMuammar Gaddafi muna 2011. Chibvumirano ichi chinokurudzira kuti muLibya muve nehurumende yemubatanidzwa mukati memazuva makumi mana. Hurumende yemubatanidzwa inosanganisira nhengo dzehurumende yemuTobaka pamwe nechikwata chinotsigirwa nevechiIslam vari muTripoli. Hazvisati zvazivikanwa kana paine vakawanda vanotsigira chibvumirano ichi.
Sangano reAfrican Union rinoti rinoda kuona mhirizhonga iri muBurundi ichipedzwa uye rayambira kuti harisi kuda kuona nyika iyi ichipedzisira yava nekupondana kwemarudzi. Bazi rinoona nezverunyararo muAfrican Union rinoti riri kushushikana nemhirizhonga iri muBurundi richiti mhirizhonga iyi inogona kupedzisira yasvika pakupondana kwemarudzi sezvakaitika muRwanda muna 1994. Mashoko aya aburiswa paTwitter. Mukuru weAU Commission for Peace and Security Vasmali Cherugi vati nhengo dzavo dziri kusangana muAddis Ababa dziri kuyambira kuti kupondwa kuri kuitwa vanhu muBurundi kunofanirwa kumiswa zvachose izvozvi.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Zvinhu zvinenge zviri kuramba zvichitora shanduko munyaya dzezvematongerwo enyika zvichitevera kubatana kwechikwata chePeople First nemamwe mapato anopikisa. vashandi pamwe nevadzidzi mukusaina gwaro kwavakaita reNational Electoral Reform Agenda iro riri kukurudzira kuti patange pave nekuvandudzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo pasati paitwa sarudzo dza2018. Mamwe mapato anopikisa gumi nerimwe kusanganisira bato reMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai akasaina gwaro iri svondo rapera muHarare. Chipiri chesvondo rino, imwe nhengo yechikwata chePeople First vaDidmus Mutasa vakaisawo runyoro rwavo pagwaro iri vakamirira chikwata ichi, icho chinofungidzirwa kuti chinotungamirwa naamai Joyce Mujuru kunyange hazvo vasati vabuda pachena kuti ndiwo mutungamiri here kana kuti kwete. Kunyange hazvo Studio 7 yakundikana kubata vakuru vePeople First vari kutungamira urongwa hwekubatanidza mapoka ose aya mukukurudzira hurumende kuti igadzirise mitemo ine chekuita nesarudzo, Bishop Anselmo Magaya vatenda kuti vamutasa vakasaina gwaro renera nemusi wechipiri. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reYouth Initiative for Democracy in Zimbabwe Trust kana kuti YIDES vaSidney Chisi vanoti vanoona danho iri rakakosha zvikuru sezvo vana veZimbabwe vave kukwanisa kubatana vachitaura nezwi rimwe chete. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato reZANU PF vagadzira churumhanzu vanotiwo izvi hazvina zvazvinoshandura sezvo vanhu kwete mapato ezvematongerwo enyika varivo vanokwanisa kushandura zvinhu muZimbabwe. Mukuziya nezvenyaya iyi tatanga kubvunza vachisi nezvekukosha kwekusaina kwePeople First.
Sevamwe vanga vari muprocess iyo yekumeka shuwa kuti kune dokumendi iro rinonzi Electoral Reform Agenda, takaona isusu kuti patakatanga mapato akauya anga ari about 11. Vamwewo vatanga tichifungidzira kuti vachauya zuva iroro, havana kukwanisa kunge vakauya. But musi wechipiri uyu takaona vePeople First vakuuyawo vachiti vanoda kubatana nesu mukutsvaga zvinhu zvingaitawo kuti maelections edu emuZimbabwe asava maelections ane bopoto, asava maelections anoshorwa nevanhu vakawanda, ange ari maelections anoburitsa utongi hwepamberi. Saka ndozvinhu zvatakaburitsawo, saka ndozvinhu zviri kutifadzawo kuti vanhu vautanga kuona pamwe chete tichiendera mberi.
Vachirumhanzu, maonero enyu panyaya yegwaro iro rine matanho akatorwa nemapato anopikisa?
Hongu, gwaro rinogona kunge riripo, asi chinongokatyamadza avo vanonzvera nezvepolitics hapana zvazvinochinja. Chinoita kuti zvinhu zvichinje vanhu, vanhu iye zvino vari kuda ZANU PF. Kana dokumendi richiita kuti vanhu vachinje kusada ZANU PF, ndopatingati kuda maybe pane something chiripo. But iye zvino mukatarisa momo yese yeZimbabwe iri kungoti pamberi neZANU PF. Uyezve apa tiri kungonzwa kuti People First iripo here, inozikamwa here, inotungamirirwa nani, vatevedzeri vayo ndivanani? Saka vanoona nezvepolitics anenge anongoriwo makuwa kune zvinenge zvichiitikawo ikoko zvamakuwa. Because vedu wei, kana tikatarisa maissues maproblems ari muno muZimbabwe mune mimi, anoda mapolitical parties ari worth their salt, katikataura pachirungu. Asizvo mukatarisa ndozvinogara zvitaugwa naprinzi kuna nandandendi ndo mapolitical parties, maorganizations, mangozi vechechi nezvimwe zvakadero vanenge vachingokutsira ZANU PF. Asi nokukutsirana kwavanoita nokuungana kwavanoita vachimwatiwa mahotera nezvimwe zvakadero, hapana chakashanda ende hapanditombooni kuti chichashanda.
Vachisi, iro gwaro iro riringamanikidza zvakadii hurumende kuti ivandudze zviri kudiwa nemapato anopikisa pasati paitwa sarudzo?
Kuti ndikore tikanga vachirumhanzi, igwaro iri rakanyorwa nevanhu vakawanda vasingori mapolitical parties, asi zvinoinkludawo vanhu venabour, zvinoinkluda mastudents, zvinoinkluda vanhu vecivic society. Inyaya yekuti dokumendi iri riri kuda kungoti ribudise pachena kuti dambudziko ratinaro muZimbabwe hariti dambudziko reZANU PF. Dambudziko ratinaro muZimbabwe hariti dambudziko ravaRobert Gabriel Mugabe. Dambudziko ratinaro inyaya yekuti izvo mukana watinopiwa every 5 years neconstitution yeZimbabwe yakavhoterwa nevanhu vanodarika ivo 97% of the population, kuti izvo ndo bumbiro ratinoda, rinobatsira zvakadii vanhu kuti zvibude musarudzo dzakanaka. Sidati sarudzo haridzidzo dzinozoita kuti izvo zvinhu zvemuZimbabwe zvisaita kunge zvinofamba zvakanaka. Munyaya yekufosa hurumende kuti iite zvinhu zvakanaka, isusu takangotaura kuti izvo kana muka itawo kuti playing field yema elections inge ichifamba zvakanaka. Hapana dambudziko kana imwe political party ikadyiwa kana kuti ikadii, for as long as vanhu vagutsikana kuti playing field yedu yema elections yakamira zvakanaka. Saka zvitorowo kune government kuti kana vachida kuti Zimbabwe isaita nyika inongoramba ichingotaura nezvayo nenyaya yekubiridzirwa kwemaelections, inototorawo mukana iwoyo. Zvinotobatsirawo kuZANU PF kwachono kune maproblems ayo ekutizvo chichi chaitika vamugabe kana vasisipo.
Vachiri mumhanzo.
Ndopandoti Zimbabwe ava vanoda kuongorora nezvematongero enyika ndofunga vanotirasikei. Maproblems anodhila nenyaya dzamaelections, kune koti inodhila nenyaya idzodzo. Tisati taenda kukoti, kupariamendi, maparlamentarians vanoita table an issue which they think inofana kuti idebatwe kupariamendi ikoko. Kana kuri kuti mitemo inochinjwa, yochinjirwa ikoko kupariamendi. Saka kuungana kwecivic society, macivic societies haana kutanga kuungana nhasi. Achaunganazve, asi kuungana kwachikoko hakuna zvinochinja.
Avanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuZANU PF vagadzira chirumhanzu. Manzwa zvakare kubva kune vanongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reUDs vaSydney Chisi. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC tichikudzai zviri kuitika munyika.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa zviri kuitika kumusangano wemasangano evanhukadzi uri kuitwa muBulawayo.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Sezvo tava kupinda muzororo rekisimusi, isu veStudio 7 tinokukumbirai kuti mutumire mashoko enyu muchishandisa WhatsApp kukwazisa hama neshamwari. Musakanganwa kutiudza zita renyu, kwamunogara, pamwe nezvamunoshuvira panguva ino. Namba dzedu dzeWhatsApp dzinoti 001-202-465-0318. Namba dzeWhatsApp zvakare 001-202-465-0318.
Nasi taita rombo rakanaka, tine mutereri atumirawo mashoko ake paWhatsApp. Ndi mukoma Donald.
Nokutendai paStudio 7 nenhau dzamakatipa gore rose vakomana, tinokutendai. Timu yeStudio 7 murambe makadaro. Tinotenda dunhu ramasvingo ramakapa mutori wenhau mukoma Gandre Maramba. Ndini Donald Mamboma, ndiri kuRustenburg. Ndomorosawo mhuri yangu yose kwaMamboma pafama 85 apo nemhuri yose munyika Mamboma, munyika yose.
Tinotenda mukoma Donald. Mutereri wechipiri atumira mashoko ake neWhatsApp ndi mukoma Luke.
Magadini muri yeZimbabwe. Ine ndinoitwa Luko Mudhana. Ndinogara kunzvimbo yeBudiriro muHarare. Ndinoshuvirawo hama dzangu dzose dzekwaMudhana nedzekwaMugwambi. DzekwaMudhana mukoma wangu Gaspai J.O.B. Mudhana, kumatachi nemhuri yavo, mai guru vangu nevose vanondiziva. Ndinovashuvirawo Christmas yakanaka negoredzva. Ndidai Mwari watichengeta tazoriona irori goredzva. Uyezve ndichitendawo Studio 7 nekutipakurira nhau dzinotiyeuchidza mamiriro akaita nyika yedu, dai neworld yese.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Donald namukoma Luke nemashoko amatumira. Tinoimba kuti vatereri vakawanda vacharamba vachitumirawo mashoko avo.
Tochienda kune vatumira matsamba nhasi. Wekutanga anoti, varume basa munogona, rambai makadaro. Kuno kuJohni Tofa nezuva. Ndikwaisirewo vanhu ava vanotevera mhuri yose yekwaDhamu kuBuhwera nemhuri yose yekwaKanye kuzvishavane neyekwaChigagu kuMberengwa. Ndapedza ndini Kosa muDhamu paSouth Africa.
Mumwe anoti munofara here vashamarari vestudio 7 isu tino kuno tanzwa nenhamo yekutsva nezuva nekudonha kwerandi nekusanaya kwemvura uko kwasiya zvipfuyo zvizhinji zvafa nekushaya chekudya ndini mukoma Roger Solomon Mashubi Village Chipinge South
Mumwe anoti good evening studio 7 chimboburitsaiwo nyaya yekushungurudzwa kwatiri kuitwa nevakuru vedu vezrp vari kutimanikidza kubhadhara $4 kwanzi ndeye dinner dance yacommissioner general tiri kumanikidzwazve kubhadhara $10 mwedzi wega wega kwanzi ndeye camp maintenance rinova basa rinofanira kuitwa nehurumende chimbozvibudisai panhepfenyuro ino tatambura wedu we uko bonus hatisi kuudzwa kuti riri kufamba sei tiri kuno kubikita kumasvingo munyori haana kuisa zita rake
mwaanotiwo keep on kutipa nhau dzechokwadi jongana blessing wenyu nison kwachienda mbuya kurunyange
mumwe anoti maswera sei studio 7 team kuri sei kuunited states kuno kuzimu tiri kungogomera tiriko ndimhoreserei wo sekuru kempton hwamiridza sekuru gutsa vagari vose vemukapfunde nevatendi vose veevangelical church muzimbabwe yose ndiobei mudengezerwa kuurungwe kukapfunde munyori westudio 7 nguva yakawanda weblessing
mwanotiwo totenda nebasa varume ramuri kuita rekutipa nhau dzechokwadi rambai makadaro ini zita ndinoitwa brighton copland ndiri kumvurwi
nguva ndidzo dzine shanje vateereri asi ngatisanganei patichaverenga tsamba dzenyu musati marara udzai shamwari dzitifarire pafacebook page yedu yeVOA Shona
Nako kambo mai kubva kuna Toki Vibes kamusambo kezim dancehall tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare
ongorori yeafrobarometer inoti vanhu vemuzimbabwe vari kushushikana zvikuru nekushayikwa kwemabasa kudzikira kwezvinhu munyaya dzeutano pamwe nedzidzo
musangano wemasangano evanhukadzi unotanga mubulawayo uchizeya nhunha dzevanhukadzi munyaya dzezveupfumi nezvematongerwo enyika
chikwata chepeople first chinobatana nemapato anoda kuita mushandira pamwe kuburikidza nekuisa ruoko rwacho pagwaro remushandira pamwe Tabatashwa kumagume chirongwa chedu chanasi. Anokuoneka ene mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu nchiti murare zvakanaka vateereri tokusiyai mina Sandra Nyaira munaudze chirungu.